hatisi kufara nezvakaitwa kuchikora kodzero zvememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga paasiri pamusemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoi apo vanofanirange vachidzidzisa vana vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye zvichisasangana nomirira varayiridzi nyaya iyi vachingopiwa bhiru taakutanga zvekare kuti tinge tichinopera tichasungisa vose vanga vari involved nyange mapurisa avo vakanga vachitsvakachikora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vahondonge vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
Vahondonge vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye hanzi rine simbi dziripo dzikanovakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari muyatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nana chiremba.
Vari kubatwa sei vari mutirongo?
Tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumbira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanirange achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasi kukwanisa kuti vasisiri kurarayo uyezve havasi kukwanisa kunge vachipirwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzerwa kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavari kuwanikwa vari kupiwa mukati metorongo mavari.